vachitaura pamusangano waitwa mumasvingo wekuongorora bhiri rakapasiwa nedare remakurukota uye rakatarisira kuenda kuparamende. Vakaremara vati bhiri iri rakasiyirira zvakawanda zvinobata kodzero dzavo, kusanganisira dzekumiririrwa mudare remakurukota nemuparamende. Mukuru webasa musangano rinomirira vasingaoni reZimbabwe Association of Visually Handicapped vaTimothy Mudari kwavati bhiri iri harina kupa zvikamu zvinofanira kumiririra vakaremara muparamende.
Zvakawanda zviri mudisability bill zvatiri kuona zvatisingafari nazvo sevanhu vakaremara. Dokutaura pamusoro penyaya yepolitical representation ne voice of persons with disabilities with regards my elections, electing and being elected. Kuti vanotaura kuti ma institutions mamwe ese vanhu vane madisabilities vanofanira kurepresentwa at 5% quota, but they leave out the very critical institution ye legislature, which is the parliament. Kuti how representative is vanhu imomo with regards vanhu vane disabilities. Tinoda kuti vanhu vane madisability vave represented at least 10% quota in both houses of parliament, mu senate nomu house of assembly, but the bill is silent about that. Vanotaura kuti vanhu vane madisability must compete at the same and given opportunities zvangofana nevamwe. That is not fair.
Vakaremara vanoti munyika mune vanhu vakaremara vanosvika mamiriyoni maviri, nekudaro vanofanira kuve nevamiriri vanoenderana neuwandu hwavo mudare reparamende. Vakaremara ava vati vanoda vamiririri zvikamu zvinotangira pagumi kana pagumi nezvishanu kubva muzana kunge zviri muparamende. Vakaremara ava vatizve pari zvino vanomirirwa muparamende nezvikamu zviviri kubva muzana chete, izvo vati zvishoma. Mumwe wevange vari pamusangano uyu amai Nyunyutai Mudzingwa vati ivo kunze kwekumirirwa muparamende vave kudawo zvikamu gumi kubva muzana mudare remakurukota, nekuti ndimo munofambiswa basa rose rehurumende.
Isu tiri kuda 10% representation both kuhouse of assembly nokusenate, uye hatidiwo kugumira kwokuze kudzimba mbiri idzi. Tinodawo kuguma tava kutivewo maministersowo. Tinoda kuva naminista ane disability, noti mumwe chete. Toda kuti tadai tatogona kuti ndopatingatangira pa 5% papirawo. Tiri kuda kuva represented at all levels. All. Atisaka kana tichiti all ka, tinoroda kuti pese. Ndokuti tisvikewo pa 2030 agenda tauyawo kwese. No one should be left out ka.
Pastor Kava Mugwadi, avo vanoshanda nesangano redisability Amalgamated Community Trust, vatiwo bhiri iri rinofanira kuve nemutemo unoita kuti vapiwe zvikamu zvinopfuura gumi kubva muzana pakupinzwa mabasa, mungave muhurumende kana makambani akazvimiririra.
Ini ndanchifunga kuti chikamu chavaifanira kuisa 10-15%, then voencouragewo vanhu vemacompanies kuti vaemploye vanhu nokuvabvisirawo chimwe chidimbu chetax, zvoencouragewo kuti vatore vanhu vakaremara kumabasa vakawanda vachiona benefit yacho, uye disability sector ichibenefita. Ndo zvandanga ndichifunga ini kuti dei vawedzera chikamu vobvisawo tax pakuti ukaemploya vanhu vakaremara namba yakati, tinenge tichibvisawo percentage yakati yetax. Zvobatsira kuti vanhu ivavavo vaone benefit yekuemployawo vanhu vakaremara.
Chipangamazano muhofisi yemutungamiriri wenyika vaJosiah Malinga, avo vanga vari pamusangano uyu, vati bhiri iri rinogona kuvandudza upenyu hwevakaremara, asi panodiwa mari kuti izvi zviitike.
Yes, of course, particularly when it is funded. We don't want an unfunded.
Tinotarisira kuti bhiri richachinja upenyu hwavo. Tinotarisira zvakare kuti richawana funding. Tinotarisira kuti vabva pano vachienda kuparliament nokabinet rizonoapproveyo.
Cabinet and then to parliament.
Vachitaurawo pamusangano uyu chipangazano muUNICEF munyaya dzevakaremara, Dr. Christine Peter vati donzvo remusangano uyu ranga riri rekunzwa pfungwa dzevakaremara kuitira kuti bhiri iri rigadziriswe.
Tinga kuno kumasvingo ndechekuti tiri kuda kukurukura nevanhu vakaremara, nevana vakaremara, nemamwewo mastakeholders, tichikurukura nezvepolisi yevanhu vakaremara nebhiri revanhu vakaremara. Taura pfungwa dzavo, zvavanosangana nazvo muraramo yavo, zvese kuti tione kuti tiongorora kuti tingabatana pamwe chete tozvigadzirisa sei kuti tizvinyore mubumbiro remutemo, kuitira kuti raramo yevanhu vakaremara ivewo yakanaka, inofanana nevanhu vasina kuremara.
Bhiri iri rinotarisirwa kuzeiwa muparamendi risati rapasiswa kuti rizosainwa kuita mutemo nemutungamiriri wenyika. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.